WZTC. Mangwanana kana kaba tereri, chino sanga na zakari mangwanana anasi, uru msuwe China kubumbi 14, 2022. Makaterera ku Studio 7, nefinyuro inya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvarwa cheZimbabwe chakapondwa muSouth Africa svondo rapera vaElvis Nyati varadzikwe nerubatsiro rwehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakapa zvikepe zvekuredzesa hove kumadzishe nevagari vekubhinga. Sangano remisa Zimbabwe rinotungamira musangano wekuziya mafambisirwo akaitwa nyaya dzesarudzo dzichangobva kuitwa dzemabai elections nemasangano enhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMisheki Sivanda vakadzivisa nezuro kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakapa mvumo yekuti chizvarwa cheZimbabwe chakapondwa kuSouth Africa vaElvis Nyati vavibwe nerubatsiro rwehurumende. Mutumbi wavanyati unonzi uri kutarisirwa munyika mukupera kwesvondo rino. Vanyati vakapondwa nezvizvarwa zvekuSouth Africa svondo rapera mumusha weDeep Sloot muJohannesburg mukurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa nezvizvarwa zvenyika iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vanonzi vakapa zvikepe zvekuredzesa hove gumi nezvinomwe kana kuti 17 kumadzishe ekubhinga, zvina kumadzishe ekukaribha, zvishanu kumasangano mashanu evechidiki pamwe nezvimwe zvishanu kumasangano mashanu emadzimai vaMnangagwa vakanga vakavimbisa zvikepe izvi kuvagari pavakapedzisira kushanyira dunhu iri. Vanonzi vakavimbisawo kuti hurumende yavo ichavaka mahofisi ekwamudzviti muBhinga senzira yekurerutsira vagari kuti vaitirwe nyore pakutora zvitupa nemagwaro ekuzvarwa. VaMnangagwa vanonziwo vakati vane urongwa hwekuti magetsi ari kugaiwa kubva mugwenya remagetsi ezuva resolgas nemamwe magwenya emudunhu iri aende muzvikoro nemakirinika zvemuBhinga. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kanawo kugurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi mumiriri weBhinga muparamende achangobva kusarudzwa ari webato reCitizens Coalition for Change vaPrince Dube Kosiwanda avanoti havana kukokwa kuchiitiko ichi. Vanoti makorokoto kumadzishe ekuBhinga akapiwa zvikepe sezvo madzishe aya achingotamburawo semamwe madzishe emunyika yose.
Ndinoti makorokoto kumadzishe vawana maboti okubata kapenta nokuti madzishe kwedu anotambura semadzishe emunyika yose. Saka navapiwawo zvokunzi chibatai apa muwanewo zvokuraramisa muri tovaita makorokoto. Hatina utsinye wokuti kana mumwapowo zvakanaka tozoti zvaipa anokuti apirwei. Madzishe edu toti ano makorokoto shandisai zvakanaka zvamapiwa izvozvo, mubate matemba muchengete muriritire muri dzenyu. Ndofunga zvakanaka. Asi zvimwe izvo zvavavimbisa vaMnangagwa zvemabasa, ndifunge kuti mabasa vanga matanga kuBhinga kuHarare kusina nekuumberengwa nekwavanobva kuese kuzishavane vaMnangagwa kuna mabasa. Handiona kuti mabasa angazonzi avako kuBhinga chirudzii, but tinotenda nezvavauya nazvo. Zvibhorani ndakataura kudhara inini kuti zvibhorani haisi development. Isusu tine Zambezi River Jonga. Zambezi River patakabudiswa muna Zambezi River muna 1958 takaudziwa isusu kuti mvura ichakuteverai kubva kwamabvauku. Haisati yauya aingatevere nezvibhorani nokuti chibhorani achiite tepu pamusha nepamusha. Hapana zvifuyo zvingamwa muchibhorani. Hapana irrigation yatingaita kuti tirime mukati megore rese nezvibhorani. Saka kungoitawo havo tinotenda. Vashomai vanenge vawanawo mvura iyoyo kwemwedzi miviri kana mitatu nokuti zvibhorani they dry up. So kana vawanawo vanenge vangowanawo, thank you so much, but hamunangagwa ngavateerere nhoroondo yedu, ngavateerere zvichemo zvedu, vasauye nezvavanofunga kwanobva vachiti ano ndozvodiwa nevanhu vekubhinga. Ngavauye kubhinga tovaudza zvatinoda, vakaita zvatinoda ndofunga tingabva tafambirana. But aiwa, hatingarambidzi vaenzi sekutaura kwangu. Thank you nezvasiyiwa nemuenzi, ngavadzokeravo kwavanobva vaende, tichasara tichironga zvedu zvinhu zvedu kubhinga.
Tinoona kuti hurumende inenge yave kutarisa nyaya dzebudiriro mudunhu renyu rebhinga iye zvino. Tingati here zvine chekuita nesarudzo dziri kuuya dza 2023?
Handizive kuti makore ose aya 41 vange vachiisa focus kupi. Saka kuti iye zvino vazoisa focus kubhinga, handingataure hangu kuti zvinei nemaelections a 2023. But ndoda kufungidzira kuti vamunangagwa vanofunga kuti kana vakaunza zvibhorani vakauya vakazoisa mairrigation avo, nokuti mairrigation aya vari kuisa aya ndeavo voga, haasi yevanhu vemubhinga, kuti zvinovapa kuhwina maelection. Handingati ndizvo zvichaitika, but tongoonawo kuti vari kuedza kuita sei. Asi zvatingataura nezvekuti 2023 tichavakwapaidza zvavasati vamboona vamunangagwa. Chero vakauya ivo pachavo kuzomira kubhinga notice a member of parliament, ndovarovesa zvavasati vamboona. So ndivo zvandingataura, Jonga.
Imi makwaniso here kunge muripo panga pachisviswa zviri kushandisa mukubata hove nezvimwe zvose izvi navamunangagwa?
Ini handina kukwanisa kuenda, Jonga, nokuti isusu hatingoende kwatisina kukokwa. Mutambo uyu wange une vene vavo. Mushanyiri ashanya mukati meconstituency ange ane vanhu vanga achida kuona specifically. Wangu usiri mutambo womunhu wese, wangu uri mutambo wemadzishe, machiefs edu anga achienda kunopiwa mabots. Mabots avo kwete emacommunities, mapersonal bots avo machiefs. Then kwabva kwapiwa mayouth ezanu PF newomen's league yezanu PF. So it was a closed club, the youngest club yemunhu wese. So because of that handina kuenda.
Avanga vari mumiriri wedunhu rebhinga muparamende vaPrince Dube Kosiwanda vebato reCitizens Coalition for Change vari parunhare kwakare kubhinga neStudio 7. Sangano reLisa Zimbabwe neZuro rakatungamira musangano kuBulawayo wekuziya mafambisirwo akaitwa nyaya dzesarudzo dzichangobva kuitwa dzemabyelection nemasangano enhau. Musangano uyu unonzi wakapindwawo nemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, pamwe nevamwe vashandi vebazi ravo, vamiriri veZBC, vamiriri veZEC, Broadcasting Authority of Zimbabwe, nhengo dzekomiti yeparamendi inoona nezvekufambiswa kwemashoko, pamwe nemamwe mapoka ane chekuita nekufambiswa kwenhau. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekubudiswa kwemashoko pamusoro pemusangano uyu. Asi vamangwana vakazivisa nezvekupinda kwavo mumusangano uyu kuburikidza nemashoko avakaisa padande mutande reTwitter. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo.
Hurukuro dzedu dzanga dziri dzekuti kufambiswa kwesarudzo nekufambiswa kwemashoko hazvipatsanuriki. Sezvo kana mutungamiri wenyika akanga aparura urongwa hwesarudzo, mafambisirwo enhau anobva atanga kushanda ari pasi peZimbabwe Electoral Commission, kwete Zimbabwe Media Commission. Saka tachida kuti tionesane kuti muonero wedu isu tichishandisa donzvo rakaparurwa neZMC, rinova iro donzvo rekuti ZBC yaizopa mukana wakakura sei kushambazwa kwemashoko. Tikange tichitarisa munguva yemaelections kuti zvakafamba sei, tikavapa zvakare kuparura kwerwaro rwatainge tichiongorora pamusoro kwemashoko. Rwaratidza irwo zvikurusa kuti ZBC yaramba yongofamba nemuhombekombe mekutsigira bato rimwe chete richisiya pamamwe mapato. Naizvozvo tachikurudzira kuti vabva kunzvimbo dzakasiyana kusanganisira ministry kusanganisira vanoona nezvemutemo vatarisise zvikurusa nekuti pane mitongo yakapiwa nematarezi mhosva yekuti ZBC haifanirwi kushanda ichitikira bato rimwe chete.
Saka ZBC yati chiiwo pamanga muchikurukura nyaya iyoyo yekuti havasi kupa matii vesemukana?
ZBC yatipawo muniro wayo ichiti yakateedzera mutemo ikasi mamwe mapato haana kutora nguva yakarapiwa. Saka zvakavarembera kuti varambe vachivadzingirira. Saka naizvozvo isu wacho tapawo muniro wedu kuti hazvina kukwana kuti bato kana kuti muromo wenyika yezimbabwe inova ZBC inova inonzi ndeye vanhu vemuzimbabwe. Saka inofanira kuita basa isina kwayakarerekera kuti ienderere mberi isingaremekedzi mutemo unovapazvika zvekuti varambi vakatsinidzira kuti mapato ose apiwe mukana wakafanana kuti akwanise kutaura nevanotsigira mapato avo so kuita kuti vasvike kunzvimbo dzose dzenyika ino vachishandisa zvivhitivhiti madzangara dzimu enyika.
Izvi zvakakosherei vamoyo?
Izvi zvinoitirwa kuti nekuti vanhu vemuzimbabwe ndovaridzi vepublic broadcaster kana state owned broadcaster. Saka ine chitsvambe chekuti inge ichitaura nhunha dzavo uyezve ichitsigira kuti pange pane kuvepepa kwenhau kwakasununguka.
Saka chii chikuru chamungati chasungwa kana chabuda mumusangano uyu?
Zvigaro zvakawanda zvabva musangano uyu zvinosanganisira zvekuti panofanirwa kunge pane kuchimbidzika pakupepetwa kwezvinoshandiswa kunge vachitevedza kana kuti vachiongorora kuti sarudzo dziri kufambiswa sei zvikurusa kubva kuzeki nekuti ndiyo inenge ichitarisa pakuburikidza seiyo referee wemutambo uri kuitika. Kasi zeki inowanzoburitsa rwaro rwayo vanhu vakangama rwaro rwataparura nhasi unofanira kunge kuchibudiswa nezeki nguva iripo kudivi kwavo kuitira kuti isu patinoparurawo rwedu totarisa kuti tikuwirirana here kana kuti hatisi. Kasi zeki inononoka kubudisa saka tati pakurumidzwe. Kechipiri tati panoda kuti paitwe nhaurirano yekuti pofambiswa sei nyaya dzekuti kavharaji kana kuti kubatwa kwemapato ose kusumudzirwe zvikurusa nyaya yekuti shedhu ngaisave ichiitwa nezbc kana kuti nevanopepeta nhau chete kasi ngaiitwe nevanhu vose. Kechitatu panga pachinzi ngapaungwe dare revanhu vanga varipo rinoramba richitevera kuti zviga zvanhasi zviri kunge zvichirudunurwa sei kuita mberi. Saka ndo zviga zvizvanyaya kubuda mukutaurirana kwanhasi.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatabani mwoyo vari parunare kuulawa ine studio 7. Rinorwira kodzero dzevanofamba nemabhazi nemichovha repassengers association of zimbabwe rinoti kushayikwa kwezvifambiso zveveruzhinji kwave kuita kuti vanhu vakawanda vakwire chero motokari dzavanenge vawana izvo zviri kuisa vakawanda munjodzi yekubirwa nekubhinywa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vatafadzwa Goliati vanoti nekuda kwekuti kambani yemabhazi yehurumende yezupco haisi kufamba nenguva mumaguta pakuenda nekudzoka kumabasa nguva dzose vanhu vave kutora nguva yakareba vakamirira mumitsetse izvo zvinozoita kuti vazopedzisira vangotsvagawo zvimwe zvifambiso. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kushomeka kwemabhazi nemichovha kwaita kuti veruzhinji vakwire mabhazi vakawandisa vachinzi vamire dumbu nemisana izvo zvatinoti zvinokonzeresa kuti vanhu vabatwe necovid-19 apo patichangonzwa kuti kuchina zvakare vanhu va tanga kubatwa futi necovid-19. Izvi zviri kuitwa nemakambani ari kutaura veruzhinji kutyorawo kodzero dzedu panyaya dzeutano maringe nenyaya yecovid-19.
Izvi zviri kukukanganisai zvakadii sevafambi?
Izvi zviri kuzoita kuti tinge tichikwira chero motikari dzatinge dzatasangana nadzo nekuti hatina sarudzo uye zvakare mabhazi nemichovha zvishoma zvikuru zvikambani yezupo. Dambudziko riripo nderekuti hurumende iri kutinyimawo kodzero kuti tisarudze zvatinoda kukwira zvakarongeka zvinofamba nenguva. Mabhazi ariko nemuchovha hazvifambi nenguva. Isu tinge tine zvakawanda zvatinenge tichida kuita. Izvi zvino makaona kuti mabhenga anga amboenda kunogara veruzhinji akabviswa akuiswa mutaundi chemuCBD ndozvaakuita kuti vanhu vakwire mabazi achienda kunoda kutenga kana kunogadzirisa nyaya dzemaaccounts nekuitawo zvimwe zvinoda mari nezvimwe zvekubhadhara bhadhara. Saka tiri kuti zvinofanira kugadziriswa nekuti nyaya yezvifambiso haina kumira mushe munyika panyaya dzekutakurwa kwevanhu mumadhorobha.
Saka zvingagadziriswa sei zviva Goliath?
Zvinoda kuti government ise musoro pamwe chete nesu tinokwira mabhazi nemichovha kuti tive nesarudzo tiisewo pfungwa dzedu kuti zvingagadzirike sei. Hatigona kugadzirirwa kufamba zvakanaka nevanhu vashoma avo vanokwira nekutakurwa nemota dzavo dzemapuraivhiti vachisiko pabasa. Havanyatsonzwisisi kurwadziwa kwatinoita nezvatinonzwa kana tichishaya michovha tichisangana netsaona nenjodzi yekusangana nemakororo nokubirwa nekurwiswa nekubhinywa. Izvi zvinotirwadza zvikuru. Tinoona sekushayanya tikugona kunzi hanzi zvifambiso zvakachipa asi izvo zvisina kuchipa tichingodhurirwa chete nekuti zvifambiso zvacho hakuna. Tinotorarama nokukwira chero chero kuti tibate nguva.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha repassengers association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare nestudio 7. Zveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa necovid-19 uye vamwe vanhu 56 kana kuti 66 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Kusafa kwakaita vanhu kwakaita kuti uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika hurambe huri pazviuru zvishanu nemazana mana ane 56 kana kuti 5416. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga wakakwira kusvika pazviuru 240 nezvinomwe zvine 156 kana kuti 247,116. Tombotarisa zviri munhau. Naurenewsbagwe.com rine nyaya inoti nhengo dzeparamende dzebato rezanupf dzakasveeredza nekutadzisa nhengo yebato recitizens coalition for change vatendai biti kupa mafungiro avo panyaya yaikurukurwa mudare reparamende nemusi wechipiri vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Bepanhaure Daily News rine musoro wenhau unoti vaive mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa ava vakawanikwa nezuro vaine mhosva yekuda kufojera muchato wavo vari kutarisirwa kupiwa mutongo wavo nhasi. Yave nguva yenyu vateereri yekusvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 mina angu ndinoda kutaura panyaya yekuma yemavhoti enextive gore remangwana. Tinodawo nyika dzekunze dzitibatsire dzipindire tisunungukewo nokuti nyika kwayakuenda kusiraiti. Tibatsire iwo nyika dzekunze dzitimiririre tiverengerwe mavhoti dziripo nyika kwadzo dzinofanisa kutibatsirawo. Ndoda kukutendai vestudio 7 nokuti panhau chaidzo chaidzo vedu vezimbabwe tatambura tanzwa. Hapana chinhu chatinoti chiri raiti zvinhu zvese hapana chatinoti chiri raiti. Ndatenda hangu ndinonzi Maishava.
Nasara peyo vateereri vose pastudio 7 makadi kumatima naisu yenyika ndiri kutaurawo ndiri pano pabakersfort. Zvakaoma wapo mana, zvakaoma meduya. Tine tisine urombo nava Elvisinyati vakatisiya wapa nenyaya yemirushonga yakaitika musouth africa school tap. Nyaya ungaozore murugare. Nyika yedu dai yanaka, watadzokerawo kwedu kunyika kunovhota munovesa kuna kupotera wakuti jika shanduke wakuti sakao mashua mkuu edu yu ana sarungu mbota ura paruzuhiti kakuno kutiri kuno kutiri kuno kutiri kuno kutiri kuno asi kwedu osa kubote shikevo asi osa shika kwa tira asi kino kumbira osu wakuti ma dai nyika yedu ya naka wataenda kuno kuta u taka tuse wanyika yedu sakao ma nukuti Toto demba mukuru dangari po ataka bisa lagi simba munu wa mukabi ya. Nai tumbo cimiri rawas ya, ikut nyes ya. Taka rasika po kubaya, taka rasika irung pasen dan taka ikaya sia. Tingka sia 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 cuma mukuru geram itu kunci. Nai tanu vota wo 2023. Ande itu nora jista tanu vota ni kebi naki. Tika dirsenika. Tipin dem komana pinti sama jenis kita sinan. Tatenda watirir.
Ya pagai patakwara nena mo mzimba eh chatizira kupi manje ah sauti kwacho tirikungorowa eh dai vamboti tro plan hurumende bi ah yakutonga nedemo manje akundokutonga nedemo ah but hazinopera cheti
tinomupazi 7 studios private nomufarira yambo nechirongwa chenyu tinokashira mara nemashoko evatungamiriri venyika dzekuZimbabwe kuti vanotaura nyaya dzehondo kuti hondo yakarwiwa kare ikapera nenguva yazvo kadarika asi nenanhasi vanoti nyika itomwendebhido ivo vari mapurezidendi endi nyika mune vanhu vanodzidza ivo kuzoenda papurezidendi chikoro kudzidza but vati nyika itomwendebhido saka vechida kuti vakiite hondo zvingavataure kuti nyika ine inofanira kuzotorwa ngerimwe bato tatomidzisana chibhakira torovana kwanyiswa ndouchatonga nyika tiri marudzisi tega because ivo ndo vanozvitora kuita sekunge ndo vanhu vechisafa kuuya kunyika inodze kunze kutsvaga mafuro manyoro but havazoni thesins pamberi neudzvanyiri nekuuraya vanhu but mwari ane chekuita nenyika yezimbabwe ngaapinde hake mukomana
Mwakadii zvenyu pa Studio 7 apa mukutaura ngundu Cape Town kuri nda kungotaura panyaya yekuurawa kwevakuitwa vanhu zvava zveZimbabwe South Africa maonero angu ndonaso kuti zvinonetsa kupera ende ropa rinogona kuzodeuka zverakatonyanya nokuti zvavakuita sekuti zvavazvibatongerwe nyika nokuti kana kongotagetwa maZimbabwe nechete apa takatarisa zvine maelection zvavakuita sekuti South Africa irikutotuwa iri kutopuwa puresha nedzimwe nyikawo dziri kutemera Zimbabwe masaucho nekuti hurumende yezanupf ione ichitobva hurumende yezanupf inotozvisa kuti vanhu vabviswe muno because inotoziva kuti vanhu vava vakaenda vese vavavo inenge indoziva zvine mutindo saka zvemapotengo enyika zvinotinetse zvikurusei South Africa inenge itotopushiwawo dai angorega ta vanhu vese vangozvinira muzvakanaka darega kudeura ropa revanhu vanhu vanondovhota murunyararire vaisa mutungamiri wavanoda pari zvematongerwo enyika manje zvichaguma zvavahondo because vanhu vachahopezira vada kudzoserawo kana kuzoendawo kuZimbabwe ikoko vanhu ndogarira kumabhodha kune vanenge vachibva kuno South Africa zvako zveSouth Africa kwakutanga kuzorivhenja saka zvinokonzeresa hondo izvi mberi ikoko kunogona kuzova neukama huzina kunaka pakati peSouth Africa neZimbabwe ndomaonero endiri kuona kwezviri kuenda ikoko because vanhu havazongopeti maoko tichifa tichasvika panguva yekuti tizodzoserawo tikatadza kudzosera tiri munomu ndichaenda ndogara kuBedbridge ikoko tichipisawo marori anenge achibva kuno neizvavo tichivapfekedzawo matari tichipisa ndomatangira achanoita hondo yacho ipapa
Makadiko kumaZimbabweans kwese kwamuri pasere sere nyika right here in Durban kuno kukuri nani hakuna kana problem iriko for now but kapakaita anything tichikozivisai but for now this side everything's okay thank you
dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisine ine Studio 7 Isu atina patakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zaka pfura nekukwadza vanhu muchitima muguta reNew York Frank Ara James anonzi akasungwa nezuro. Murume uyu anonzi ane kero dzekwaano gara mbiri, imwe mudunhu rePennsylvania neimwe iri mudunhu reWisconsin. Kurwiswa kwechiteshi che 36th Street chiri mumusha weSunset uri muBrooklyn kwakasiya vanhu makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vakuwadzwa, gumi vavo vachinzi vakakuwadzwa nekupfurwa. Mapurisa anoti vashanu vavo vakakuwara zvakaipisisa. Vamwe vanonzi vakakachidzwa nechiutsi, vamwe vachikuwadzwa mukumhanyidzana kwakaitika vanhu vachiedza kubuda. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika munyika, tabata mufundisi Chakangwenya vekereke Salvation Army uye vari mumiriri wesangano revana veZimbabwe vari muno muAmerica, Resum Family USA. Mufundisi Ngwenya vanoti kusungwa kwaJames kunobatsira zvikuru vagari vemuNew York kuti vagadzikane, sezvo vave kuziva kuti munhu akapfuura vanhu abviswa mavari.
Frank James ndozita rake akapinda muSubway. Mavhidhiyo anotoratidza achitopinda kuita kunge munhu kwaye akapfekawo uniform dzekuita kunge construction worker, akapinda paSubway akatobhadhara ticket rake akatoswipawo MetroCard rake akatopinda, akapisira aita zvaaifara kuita izvozvozvo. Tinongotenda Mwari kuti vanhu hapana akafa, but vakakuwadzwa zvishuwa vanhu, and tinongotenda Mwari kuti abatwa, nokuti munhu akadaro kumungagara muchifunga kuti anogona kuzviita zvakare vanhu vambosununguka. So tinongotendawo Mwari kuti abatwa.
Kubatwa kwaaita uku kunorerutsa zvakadii kutya kwanga kwave muvanhu vemuNew York?
Chimbofunga dai uriwe wakuwadzwa, munhu wacho onza asati abatwa, kana iri hama yako, hazvimboita zvakanaka. MaNew Yorkers vanhu vakasimba havo. Munorangarira 9/11 yakaitika muno muNew York, zvimwe zvakawanda zvakaitwa. So MaNew Yorkers vanhu vakasimba zvavo, uye havatyi kuramba vachienderera mberi neupenyu hwavo. But kubatwa kwake kunobatsira kuitira kuti vanhu vazhinji vanotya vayava, vanoramba vava kuti haa munhu iye abatwa, vanokwanisa kuenda kumabasa vari vakasununguka vasingatye. Uye vakakanganisirwa ivava vanoziva kuti munhu iye akunosangana nezvaaitsvaga, zvinova dumiro remutemo.
Hapanawo here zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvakabatanidzirwawo mutsaona iyi?
Tinotenda Mwari kuburidza neZim Family USA tinoona kuti hapana vana veZimbabwe vakabatwa nemamwe machechi nenge WhatsApp groups atiri, ane mamwe akangowanda masocial WhatsApp groups kana nemba Facebook. Vana veZimbabwe tinenge tichitsvaga, tichitsvagana zvichingoitika, unobva watanga kutsvaga naye ari kuNew York, Diane ari kuBrooklyn, Diane what's going on. So hapana mwana weZimbabwe akabatwa kana kuti akaafetwa nenyaya iyoyo. So tongotendawo Mwari pamusoro paizvozvo.
Tichitarisa nyaya dzekuchengetedzeka kwenzvimbo dzinokwirirwa zvitima neveruzhinji, pane zvamungati here zvingadai zvakapotsekawo nevanochengetedza nzvimbo iyi zvakabvumidza kuti murume uyu anga achipinda nezvo?
Pane vanoti mametal detectors aifanirwa kubata munhu iyeye. Pane vari kushandisa kumanda airport mametal detectors ekuti pakangoita chinhu chinenge simbi-simbi, chinenge futi-futi, inobve yarira. Those metal detectors I know kuti vanawo muNew York, but hatifungi kuti vakaisa vakapedza zvese mese maarea zese, because unotomuona achitopinda nemabhegi ake maviri. Obviously mabhegi wayi ndiwanga nechi anga ine futi nemabhomba iwayi. Saka dai angai mametal detectors ayaya anga aripo, angadai akabva bata kuti no munhu anechi ane chinhu chainacho.
Ivo mapurisa muNew York vati vazivisa here chinangwa chakaita kuti murume uyu anga achitora matanhwa?
Havasati vataura, hapasati paitwa anything so far, hapana chati chataura kuti chii chaari kuitwa. Atobatwa anga achifamba zvake tonge munhu ari kuenda zvake kumbare kunotenga matomati. So zvifamba zvake iye achitosungwa. Vamwe vanhu vari munomo ame just like any other places, vamwe vacho vane mamental health issues.
Havanga vari mufundisi Chakangwenya vekereke yeSalvation Army uye vari mumiriri wesangano revana veZimbabwe vari muno muAmerica, Resum Family USA, vari parunhare muNew York neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti chizvarwa cheZimbabwe chakapondwa muSouth Africa svondo rapera vaElvis Nyati varadzikwe nerubatsiro rwehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakapa zvikepe zvekuredzesa hove kumadzishe nevagari vekuBinga. Sangano remisa Zimbabwe rinotungamira musangano wekuziya mafambisirwo akaitwa nyaya dzesarudzo dzichangobva kuitwa dzemabyelections nemasangano enhau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vowenews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.